This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 16, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti hei nemi sorei nhau dzedu dzanhasi.
Vakadzokerawo vashandisa kuchikumbiro chatinochiitawo uye nekutaura kwakaita veministri vereba kuti nevadzokera zvaibatsirawo kuti atleast togona kudii kuwanawo kufambisa zvitima towanawo mari yekuti tibhadhare zvinhu zvakasiyana-siyana kuburikidzawo nenyaya yemuhoro yevashandi.
NRZ inoti vashandi vari kuramwa mabasa ngavadzokere kumabasa nekuti vane basa rekutakura chibage chekuti vazokwanisawo kuwana mari dzemihoro.
Mari iri kuita interest. Hurumende iri kuwana interest iyoyo, iri kushandisa mari iyoyo, iwo ozopiwa mari isina interest. Utsotsi husingafaniri kutenderwa nekuti munhu ane kodzero, freedom of association, iri muconstitution.
Vamwe varimi vechidiki voronga kuendesa hurumende kumatare nenyaya yekubhadharwa kwevarimi iyo yanetsa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri weNational Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ vafaniwo masikati vari kukurudzira vashandi vekambani iyi kuti vadzokere kubasa kuti vakwanise kutakura chibage kuti vawane mari dzemihoro. Vashandi zviuru zvina veNRZ vave nemavhiki maviri vachiramwa mabasa. Nemusi wechina, dare rekuyananisa vashandi neveshandirwi riri kutarisirwa kuti rizeye nyaya iyi. Mukuzeya nezvemamiriro akaita zvinhu, tabata vamasikati kuti tinzwe zvizere.
Iye zvino pane chirongwa chokufambisa chibage chatakapiwa kuti tinofanira kuti tifambise titakure chibage. Tikatakura chibage iye tofunga kuti ngangowanawo mari, ngangozotibatsirawo tibhadhare. Tinoziva kuti haigone kuzobhadhara hayo mari yacho yese, but asi todi nekwanisa kungokubatsirawo nerumwe tivi katika basa. Saka kana zvitima zvikamira zvinotaridza kuti tinenge takutoruza bhizinesi iroro. Asi kana vakadzokerawo vashandisa kuchikumbiro chatinochiitawo uye nekutaura kwakaitawo veministri vereba kuti nevadzokera zvaibatsirawo kuti atleast togona kudii kuwanawo kufambisa zvitima towanawo mari yekuti tibhadhare zvinhu zvakasiyana-siyana kuburikidzawo nenyaya yemuhoro yevashandi.
Saka vakakupai bhizinesi iyi hurumende kana kuti makambani akazvimirira?
Hai, hurumende. Hurumende. Saka yakanaka nokuti hurumende ndiyo inenge iri kutora chibage chichibva kunze kwenyika chichitakurwa chichienda kwese kunana GMB, kunana National Foods chichitakura chichienda ikoko. Saka asi tinozoitawo chizvibvumirano neiwo makambani akasiyana-siyana nokuti asi izvo kana tikasafambisa manje vanozoona kuti hatisi kuda kufambisa. Saka ndosaka tachikumbira kuti dei vadzokerwa tikwanise kuwanawo rimwe bhizinesi rokufambisawo tiwanewo mari.
Mutauriri weNational Railways of Zimbabwe vafani vemasikati vari parunare muBulawayo. Vamwe varimi vefodya nevamwe vechidiki vave kuronga kuendesa hurumende kumatare nenyaya yekumanikidza varimi kuti vavhure mabhuku ekumabhanga kwete kupiwa mari dzavo mumaoko sezvaiitwa makore akare. Asi varimi vakawanda vari kugunun'una kuti mari dzacho kumabhangi hakuna. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vari kuronga kuendesa hurumende kumatare vatemba muliswa vanotungamira sangano revechidiki reyard.
Chekutanga vanhu vanondiziva vanoziva kuti ndandine kambani yefodya yainzi Salt Lakes yaiita izvozvi zvekupa varimi mafetiraiza nezvakadaro. Saka ndini futi president weTobacco Association of Zimbabwe, ndindakaitanga. Vese masmall scale farmers ndakatanga Tobacco Association of Zimbabwe. Saka mavunza mvunze kune munhu kwaye angane company ye Salt Lake ye Tobacco, two angari president we Tobacco Association of Zimbabwe, founder ndiri inini inomirira varimi. Saka izvi ndinozvinzwisisa chaizvo, azviite kuti vanhu vamanikidzwe kunovhura mabank account. Vana mbuya nana mai nema youth havana nguva yekumira muHarare ende mari yacho hakuna. Chitsotsi ichi chehurumende, hurumende haina mari, isina mari, ichada kutora mari yevarimi yoenda kunobhadhara zvikwereti zvayo, yobhadharisa vashandi vehurumende vari kutadza kubhadhara nekuti vanenge vatora mari yemurimi. Zvonzi huya mangwana, asi mazuva matatu maviri ziki rausina kupiwa mari yako, mari iri iri kuita interest. Hurumende iri kuwana interest iyoyo, iri kushandisa mari iyoyo, iwo ozopiwa mari isina interest. Saka izvi ndo zvatatambirawo futi kubva kune mayouth yedu kuyadhi, zvangatada kutoenda kumatare kutino challenger kuti aiwaka regerai munhu apiwe mari wake. Haamanikidzwe munhu, hapana mutemo unomanikidza munhu. It can be a policy. Policy is not law. RBZ ndinogona kutaura izvozvo kasi RBZ has got to work within the confines dzemutemo wenyika.
Asi ka zviri kutaurwa nehurumende apa vamuliswa ndezvekuti mari inofanira kutendererawo ka mumabhanga, nekudaro ndo saka vari kuti varimi ngavaise mari mumabhanga.
Aiwaka munhu haamanikidzwe kuisa mari mubank. Ivo vakuru vacho vemuZimbabwe havaise mari muZimbabwe bank, vanoendesa kunze kwenyika.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revechidiki reYard vatemba muliswa vari parunare muJohannesburg, South Africa. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, tine hurukuro negurukota rinoona nezvemigwagwa vaJoram Gumbo nezvemamiriro akaita migwagwa munyika nezviri kuitwa nehurumende kuigadzirisa.
Ichokwadi kumaruwa kwedu migwagwa yakashata. Pari zvino mugwagwa mukuru wandanchinetsana nawo kando wandiri kundinetsa unokandiwo wandakataurwa naPresident ndisandisa kupinda saminista wetransport. Vari kuchema zvikuru sana mugwagwa unobva Bite Bridge uchipfuura namasvingo nomuHarare uchinda Chirumbu, watinoona somugwagwa wakakosha kuZimbabwe pamwe chete nesadhi yake yose. Uyo mugwagwa unoda kuti uitwe yatinoti dualize, kana kuti migwagwa inoti mota dzinofamba dzakawanda dzakachipesana. Wakaita wakapamhama. Ndinoda kuti nditende kuti tinoda kutenda Mwari kuti tava kuzoda kutangisa kugadzira mugwagwa uyoyo. Panguva shoma inotevera tichange tichitaurira nyika kuti tawana mari taiwana panani zvava kuzofamba sei kuti mugwagwa ugogadzirwa. Tichitarisa takadaro, tinotarisa zvakare migwagwa mizhinji yokumaruwa nokunai kwakaita mvura, migwagwa yakawanda yakakuvara, haangova makomba, haichafambika. Ndatenderera nyika yese, ndakaenda pamutoko, ndakasiya ndanosiya ndagadziridza ikoko kunonzi kwana Nyamuzuwe. Ndakaenda kuBite Bridge pamigwagwa unofamba uchiva kuBite Bridge unobva nokunonzi kuLutumba, wakananga kuChikwala Kwala, wava kutopera vari kugadzira ikoko. Ndakaenda kunonzi kuCholocho unomugwagwa unobva muBulawayo uchinda uchisvika paCholocho Center, uchidarika uchinda kunonzi kuPelandava ndakasiya ndagadzirisa. Ndakaenda kuPlumtree ndikanotenderera kunonzi kuMangwe, ndikatenderera kunonzi kuVulilima. Ndikasiya ndichigadzirisa mugwagwa yakanga yakashata vausingatikwanisi kana kufamba motikari kunana Bloemfontein. Kwese ikoko ndakasiya ndagadzirisa. Svondo rino iri ndatadza kufamba but ndandakanangana nokunoona migwagwa yemugokwe nokunonzi kuKai, ndobva apo nangana nemashonaland west, ndozowambuka ndoenda kunopesima nyika lendi.
Asi mungade mari yakawanda zvakadii mubhajeti pagore kuti mukwanise kuita basa renyuri?
Bhajeti rangu fanika redu rokuzinara randinyanyisa kushandisa senguva inoiyi handingati ingi fixed, rinouya nokukolekta kwatinoita mari, but maestimations angu sezvatakanangana negore rino ndinenge ndichitarisira kuti pakota imwe chete ndiye ndichikwanisa kupa rural district council imwe chete mari inosvika kuma $350,000 pakota. kana vakandiudza kuti mari iyo vaishandisa negreda ratakavapa ndovapa imwe kana vada kugutsikana kuti vaishandisa zvakanaka ndichidaro ndichidaro kusvika pakupedzisira vanenge vatowana mari inokwana kusvika araundi emillion kana kuti perura district council and tine about 57 kana kuti 60 marura district council so you can see kuti mari yandataura yekuti kumaaraundi 50 million ndiyo yandinokwanisange ndishandisa pagore.
Avo vanga vari gurukota rinoona nezvemigwagwa vaJoram Gumbo vachitaura vari parunare muHarare.
We love you. Saverio. Yeah. It's a precious. Now we shift you. My Instagram. Yeah, bro. Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese ma sweeter. Doro tandira pasi ndafadza vari pasi ndafadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada. Makaterera Studio 7.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Zvino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Daphne Kanoti avo vaimbova ivo murwiri wehondo yerusununguko. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Kanoti. Mungatitsana ngurono rondo yekuenda kwamakaita kunorwira nyika here?
Ndakabva muno muZimbabwe ichiri Rhodesia 1976 muna May ndichienda kuMozambique. Ndaingonzwa kunzwa kurwadziwa sezvona ndichiri mudi ngoona kuti zvina zvina kumira zvakanaka munyika munomu. Saka shungu dzanga dziri dzekuti ndoda kuenda kuMozambique. Ndinobata futi. Saka ndokubva kwandakaita munomu.
Tipewo nhoroondo yezvimwe zvamakasangana nazvo.
Ndatrenwa zvakazoitika attack yepachimoyo in 1977. Attack yepachimoyo ndandiri kumatoto. Kembi yedu isusu yekuvatoto ndokwakanyanya kufika steri. Attack yaitika takafungidzira kuti izvo chii havachauye chienda. Ini ndakatopfeka zvinhu zvazviri zvichena inova target. And ipapo comrade vanga vari padhuze neni vanga vari muhigh command vakanditi izvo comrade bvisai zvamakapfeka izvo nekuti itarget tasaimone ndege dziri kuramba dzichitenderera. Ini ndikati hakana hazvigone. So ndi comrade yevanga vari muhigh command vakauya vakandirova mbama vakati chibvisa izvozvo zvaukapfeka zveshuwa ndakakumura kusara ndisina chandanga ndakapfeka.
Muchinge matarisana nenjodzi yakadai makazopunyuka sei?
Vamwe vangu vanga vabhombwa vatofamba mumacomrades saka ndakakwanisa kuva rutariyariya rakanga nemacomrades anga ashaya. Nichizvizora ndokuramba ndakadii ndakarara pasi. Saka idzi ndege dzakafungidzira kuti munhu atofa. Saka padzakabvawo ndinga kuti uyu munhu afa ndakabva ndakwanisa kungodii kungomuka ndichifamba ndichiadvanza ndichienda mberi. Saka takazokwanisa kuzosangana nevamwe ndofunga ipapo tanga taafeti but taiti izvo chii kana kunze kwakunoedza tichioti tozodzokera kubhesi. Aizvo hazvina kuitika saizvozvo nekuti ndege idzi dzakabva dzauya kuma4 AM vachitanga futi kutanga kubhomba mukembi. Saka saizvozvo takazongobva takufamba tichienda kugondola kunova ndoko takazonosangana nemamwe makombezi. Tasvika kugondola kuya takazobva takuzoiswa kumakembi akasiyana-siyana. Sezvo ndanga ndatrena inini ndakaiswa mudzingadzi ende pasina nguva kumudzingadzi kwachona ikoko takazosvika tichiatakwa. Mudzingadzi yanga ingori kembi yanga ine vanhu vanga vari trendi ichete yakangosangana zvese vakadzi nevarume. Saka vakauya futi Yona Smith vakatibhomba futi ipapo pamudzingadzi. Saka tabva ipapo pamudzingadzi radistroyer hapasisina. Ndakazobva ndobva taenda kushaishai ndakazochuzwa kuti ndiende kushaishai kumuranchi. Takatakura material kunopa makombedza akanga achizouya kuno kufrand chizodzoka. Ndopa ndakabva ndazochuzwa inini kuti ndinogara nani na president. Saka inini ndakazonogara na president kumba kwavo nemudzimai wavo Sally Mugabe. Ndandakangoita fanika mwana wavo.
Mungati imi murikubatwa zvakanaka here nemutungamiri wenyika semunhu wamakambogara naye?
Chinonyanya kundirwadza ini ndechekuti president vakandikanganwa vamwe vese vavakagara navo vakavabatsira vakapiwa zvinhu zvimbo zvekuti vanoenda kunoita diplomats vaende kuenda kupromotwa zvese nekudi ini nhamfana chandakawana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Daphne Kanoti. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu, chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, kana neni ndinotenda zvikuru.
Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochimboenda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu, our lives.
Ndinokugamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvezuva rekuzvitonga kuzere kana kuti reIndependence, iro ririko nemusi wemuvhuro. Muhurukuro yedu tine vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vagadzira chirumhanzu tichinzwa upfungwa dzavo mukati memakore makumi matatu nematanhatu nyika yavana kuzvitonga kuzere. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vachirumhanzu.
Ndinotenda kumhuri yeZimbabwe.
Vachirumhanzu, nemuvhuro nyika iri kucherechedza makore makumi matatu nematanhatu yavana kuzvitonga kuzere, zvii zvamungataura semwana weZimbabwe?
Munhu wese chizvarwa cheZimbabwe akazvagwa before independence noyo akazozvarwa after independence nokuziva nenhoroondo dziripo kuti nyika yakabva nokupi, zvunhu zvinofadza. Tikapfuura ipapo tiri vanhu vanoonekara muAfrica yose zvayo kuti havano vanhu vatema vanozvitonga zvizere.
Pane vamwe vachirumhanzu vari kuti hongu takabva mutsekwende dzemabhunu, asi tsekwende dzatiri kuona nhasi dzekuogozha kwaita upenyu itsekwende dzatasingatarisire mukurarama kwevanhu vatema.
Ichokwadi, tsekwende dzinouya nenzira dzakasiyana. Iyo yokutanga iyo vanoziva kuti kwakambwa nechimurenga 1, chimurenga 2, iye zvine chechimurenga 3, papakagozha chimurenga chokutanga. Madzitateguru edu vanambuya nehanda vaihenwa vachisungirwa pamiti, zvinhu zvinosiririsa. Chechipiri dzadza vapfuti mabhunu, naivo madzitateguru edu navamwe maliberation war heroes kwaifiwa ropa rakadeuka. Asi iyeyi yatiri kurwa yechimuringa chechitatu iyi yava hondo yovupfumi, zvunhu zvaziri mumaoko avarungu zvichienda kuvanhu vatema. Saka zvigozhero hazvimboshayikwi, zvinoramba zviripo.
Muchitarisa imi makore makumi matatu nematanhatu, zvii zvamungatiwo Zimbabwe yakwanisa kuburitsa?
Zimbabwe ndo iri kutonga muAfrica kuti tina vanhu vakadzidza through mapolicies eZANU-PF inotungamirirwa navaMugabe. Vakati munhu svunura, saka muchisunura muri kwese kwese kumatema nenyika. Zimbabwe muAfrica ndiyo yava kuzvitonga napamusoro poufumi hwayo.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu vachirumhanzi, onekai zvenyu vateereri.
Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe nokuteerera.
Manga makateerera kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vagadzira chirumhanzu muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Inarazeti noti vashandi vari kuramwa mabasa ngavadzokere kubasa nechimbi chimbi kuti kambani ikwanise kutakura chibage chekubatsira nacho vanhu vari kushupika, uye kuti iwanewo mari yekubhadhara vashandi vari kuramwa mabasa ava. Vamwe varimi vechidiki voronga kuendesa hurumende kumatare nenyaya yekusabhadharwa zvakanaka kuri kuitwa mari dzefodya. Tabva, tasuka kumagumo ichirongwa chedu chanasi. Tunoimba kuti muchange mine su zvakare mangwana. Anokoneka nemfaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyamina Gibbs Dube.